Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu kurume 1 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende zvichitevera kurangwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba navana mukoti.
Mafashamu emvura okonzera matambudziko akawanda kucholocho nemamwe matunhu ari munyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa ndokutsakatika muna kurume 2015 Itai Dzamara anopiwa mubairo weLife Achievement Award nesangano rinorwira kodzero pasi rose reAmnesty International.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanotaura mudare reCongress pamusoro peurongwa hwavo hwekuwedzera mari kubazi remauto nemadhora mamiriyoni makumi mashanu nemana.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichioma muzvipatara zvehurumende zvichitevera kurangwa mabasa kuri kuitwa nanamukoti pamwe navana chiremba. Vashandi vemuzvipatara ava vanoti vari kuda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe nehurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mawadhi akawanda muzvipatara zvikuru zvehurumende ari kuramba achivharwa nekuda kwekushayikwa kwavana mukoti navana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Vamwe vashandi kuchitungisa hospital neHarare hospital vanoti uwandu hwevanhu vari kufa hwawedzera uye vanhu vari kubudiswa muzvipatara izvi kunyange vasati vanyatsopora. Vachitaura neStudio 7 muHarare, vana mukoti varadza ukasha hukuru vachiti vaneta nekubatwa kumeso nehurumende iyo vanoti inovatarisira pasi. Kunyange hazvo vari kunyunyuta nemabatirwo avari kuitwa, vana mukoti ava varatidzawo kuStudio 7 kuti vanotya zvikuru kutaura nevatori venhau. Mumwe wevana mukoti uyu aramba kuburitswa zita rake ati kunyange vachikoshesa upenyu hwevarwere, upenyu hwemhuri dzavo huri parumananzombe sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa zvichemo zvavo.
Bonus redu imari yekuti tinenge takaibudgeta nekuti mari dzedu ishoma dzatinotambira muhurumende medu, saka tinorarama nemaloan. Saka bonus chechiti painenge chiuya tosanokava maloan aya. Saka gore harisi kutangika izvozvi, kunodiwa maexamination fee, maschool fees. Vana vari kutanga chikoro, kunodiwa mauniform. Hatina, hatichakwanisa kana chizokudya kumba, hatina. Zvinodi vanga vatipa bonus yedu, zvinhu zvaitenderera.
Mukoti uyati vari kuda mari dzavo iri mari, kwete zviri kurongwa nehurumende zvekuva panzvimbo dzekuvakira dzimba, izvo vasiri kuwirirana nazvo.
Vakaramba vachitoda kutipa land yavarotaura iyi. Ko 2018 ne2019 vanenge vachitipa land ichibva kupi? Muparliament vachinotimba vakavabvunza kuti muda kupa macivil servants land munoiwana kupi? Vakatadza kupindura mubvunzo uyu. Dzimba dzimwe dzinotombovakwa muno dzichiputswa, saka dzedu dzichaiswa papi?
Mumwe mukoti atiwo pamusoro pekusabhadharwa zvinovagutsa, kushayikwa kwezvekushandisa muzvipatara zvavanoshandira zviri kuvashungurudza zvikuru sezvo vari kurasikirwa nevarwere vanofanirwa kurapwa vachipora.
Mashandiro atiri kuita muzvipatara zvedu hatina zvokushandisa. Unosangana nemurwere auya pachipatara, kuti umubatsira haukwanisi kuti umubatsire. Iwo unenge uripo unoda masirinji, majekiseni yekuti umubaye kuita sei, hauna zvaunokwanisa kuita. Dzimwe nguva unotosvika pakurasikirwa nemurwere wakangotarisa hongu uripo pabasa, auya pabasa but hauna chekushandisa.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vatiwo hurumende ine chiga chekuchengetedza upenyu hwevanhu. vadongo vati hurumende inofanirwa kukoshesa vana mukoti kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo.
Tichitarisa ministry tirikuona sokunge inotiona sevanhu vari pasi chaivo chainotitarisira pasi isusu ana mukoti. Ndopatiri kuti isusu zvakwana chitionaiwo sevanhu, tiri vanhu vanokontributa, vanokonstituta percentage yakakura stereki mukudeliver health service muZimbabwe.
Ana mukoti vari kuramwa mabasa panguva iyo vana chiremba vane mazuva 15 vachiramwawo mabasa. Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vashora zvikuru utungamiri hwebazi rezveutano. VaMunatsi vati upenyu hweveruzhinji huri kurasika zvisina tsarukano. VaElasto Mugwadi vanotungamirira sangano reZimbabwe Human Rights Commission. VaMugwadi vati vanoshushikana zvikuru nebopoto rasiya kodzero yeutano iri panyanga dzamushore. VaMugwadi vati vanyorera maboko ose kuti akurumidze kugadzirisa kunetsana kuri pakati pavo kuitira kuti upenyu hwevanhu husarambe huchirasika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende. Hapasati pava neruzivo rwekuti vanhu vangani varasikirwa neupenyu hwavo muzvipatara zvehurumende kuburikidza nekuramwa mabasa uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vaive mutori wenhau vaitai dzamara vakapambwa muna kurume 2015 muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vapiwa mubayiro nesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International. Vadzamara vapiwa mubayiro uyu pamwe nemamwe madzimai anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira amai Beta Caceres vekuHonduras, amai Nagres Mohammad vekuIran uye amai Sirikan Charonsiri vekuThailand. Chipangamazano musangano reAmnesty International, amai Anna Nestat vanoti vadzamara munhu akashinga kurwira kodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe iyo vati inotongwa nedemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kunyangwe hazvo dare repamusoro-soro rakati mapurisa atsvage vadzamara kusvika pari zvino havasati vawanikwa kuti varipi. Mhuri yavo inotiwo haina chivimbo nezviri kuitwa nemapurisa pakutsvaga vadzamara. Asi mapurisa anoti haana humbo hwakati tsvikiti. Mukuzeya nyaya iyi tabata mudzimai wavadzamara amai Shefra Dzamara avo vati vari kunzwa kufara nemubayiro wakapiwa murume wavo uyu.
Ane awadzi yapiwa murume wangu ndinofara pamwe nekusuwa bhati ndinongofara kuti kune vanhu vari kuona kuti murume wangu ane zvaaita kuburikidzawo nezvemunyika medu muno muZimbabwe.
Asi ivo veAmnesty International ava vari kumbobatsira here panyaya dzekuti itai anga achitsvagwa kuti aripi?
Vari kubatsira zvakanyanya. Like last year in August vakandidana ku South Africa vanoisawo kuitawo macampaigns nekunyorawo nekupublishawo vachitaura about chai zvinhu zvinotobatsira nekuti zvinoita kuti zvoni vanhu vasakanganwa about chai.
Ko nyaya yekuferefetwa kutsakatika kwake ichiri kuenderera mberi muchiri kumboendawo here kumapurisa mazuva anaya zvakamira sei?
Kuferefetwa handifungo kuti pane chiri kumboitwa ini munongozivawo zviri muno muZimbabwe but I think person ndeanonyanyoza kuti zvakamira sei but on my side hapana zviri kuitika because dai pane zviri kuitika itai akawanikwa kudhara.
Tombotarisawo kuvana vari sei mazuva anaya?
Vana vanotobvunza baba vavo every day hazvijairike zvakaitika izvi saka every time vanotobvunza baba vavo kana ukaona mafotos unotoona kuti mwana ari kusuwa baba vake.
Saka imi munenge muchivapindura kuti varipi?
Inini chandinongotaura ndombotaura kuti baba vakatorwa ende vanotoziva kuti vakatorwa nemaCIO sandongoadza kuti dhedhenyu vakatorwa chanamata kuti vange vachiwanikwa.
Saka vari kuenda kuchikoro here mazuva ano?
Vari kuenda kuchikoro.
Vaakuita magrade api manje?
Tine grade 2 ne0 grade.
Asi vari kuita havo zviri nani muchikoro kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai?
Aiwa vari kuita zviri nani.
Mudzimai wavaitai Dzamara, amai Shefra Dzamara, vari parunare muHarare.
Mubatanidzwa wemapata anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuzopinda mukuratidzira muHarare musi wa 22 kurume sezvo usiri kufara nedano rehurumende rekuti yave kuda kutenga michina yekunyoresa vavhoti. Nengo dzeNERA dzinosanganisira MDCT, MDC inotungamirwa naProfesa Walshman Ncube, Zim People First, PDP, Renewal Democrats of Zimbabwe, Mavambo, Transform Zimbabwe, Freedom Front, Zanu Ndonga, ADP, PDZ, Dare, Zimfest, Zunde, ne Free Zimbabwe Congress. VeNERA vanoti vainge vawirirana kuti United Nations itenge michina iyi, uye United Nations inoti yange yakagadzirira kubatsira Zimbabwe.
Asi hurumende yakazoti ndiyo ichatenga michina iyi kuburikidza nekupa mari kusangano reZimbabwe Electoral Commission. Hapana anoziva kuti mari iyi iri kubva kupi nekuti hurumende iri kuzviti haina mari nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora avo vati vari kutaura nemasangano akazvimirira oga vemachechi nemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti vabatane navo mukuratidzira vachiti hurumende yanyangira yaona.
Takawirirana kuti United Nations ndiyo inotenga zvinoshandiswa pasarudzo. United Nations yacho ikatenge yakutotenga zvinhu izvozvo. Hurumende yakuda kutenga yega, yakuda kubiridzira sarudzo dziya. Saka tinoda kuti munhu wese zvisinei nekuti uri webato ripi vange vachiuya kuHarare musi wa 22 March 2017. Ndo zuva racharatidza iroro kuratidza hurumende kuti hatisi kuzvida. Tichibva taita kuti vanhu vedzimwe nyika vana SADC vana United Nations vange vachipindira panyaya iyi.
Matopuwa here mvumo yekuratidzira nemapurisa?
Mapurisa atakamanyorera haasati apindura zvavo. Asi regai nditi nyange vakatipa mvumo kana kuti vakasatipa, inyaya yatinofungidzira kuti kuvana veZimbabwe inyaya yeemergency. Vana Mugabe nevamwe vavo vakuda kubira sarudzo dza2018. Hatingabvumirizve kuti sarudzo idzi dzibiwe.
Saka mapato mangani ari kupinda mukuratidzira uku?
Tine mapato gumi nemasere vanova veNational Election Reform Agenda. Tiri kutaura nevanhu vemachurches.
Makambotaura here neUnited Nations kuti ikupei zvikonzero zvekuti zvakazofamba sei kuti izonzi haisiriyo yakutenga mishina?
Wangu United Nations iri kuchiyo iri kubvumirana nesu kuti inofanira kunge iri iyo inoramba ichiita process ye procurement iyoyo. Iri kutoshamiswawo zvakare kuti sei hurumende yeZimbabwe yakuda kutora zvinhu izvi. Saka vanhu veUnited Nations vari kuti zvaye zvinofanira kuti mapato ese ange achigutsikana kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi zviri kutengwa zvinogutsa munhu wese here. Zvanga zvatotanga kutotengwa wani.
Vamonzora, pane chakaipa here kuti hurumende itenge mishina ye? Handi ndo basa rayo here?
Hurumende iyi hurumende yebato rimwe chete reZANU-PF. Saka nyaya iripo ndiyo kuti zvinofanira kunge zvichitengwa. Hurengu hurumende inokwanisa kuisa mari asi zvotengwa neUnited Nations. Takawirirana timapato akawanda anosanganisira ZANU-PF kuti zvinhu izvi zvinotengwa neUnited Nations. Chashata chizvi zvekuti hurumende yochitanga kuda kutenga iyo.
Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzekuchengetedzeka kwenyika kwaita kuti vashandi makumi maviri nevasere vemasangano anopa rubatsiro vatame kubva kumandit imwe nzvimbo mbiri dziri mudunhu reUnity State muSouth Sudan, ayo akanzi nemasangano matatu anopa rubatsiro pamwe nehurumende akabatwa nenzara inotyisa.
Malaysia nhasi yapomera madzimai maviri mhosva yekuponda uye zvine chekuita nekufa kwava Kim Jong-nam, vanoemukoma wemutungamiri wenorth korea va Kim Jong-un. City Asia ane makore makumi mashanu ekuberekwa ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa ari chizvarwa cheIndonesia na Doan Hong anobva kuVietnam ane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vanga vakachengetedzwa zvakasimba pavapinda mudare rekuKuala Lumpur.
Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kunyinyuta zvikuru nemashoko anonzi akataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekunyomba vari kunze kwenyika zvikuru vari kuenda kunotsvaga mabasa kuAmerica avo vakati vari kuzodzoka kumusha dzimwe nguva vasina kana chavakabata mumaoko. Chizvarwa cheZimbabwe vaPromise Sunday avo vanogara kuOrlando kuFlorida muAmerica vanoti vaMugabe vanofanira kutsvaga zvikonzero zviri kuita kuti vana vavo vatize munyika vachienda kumarimuka kwete kuvanyomba. VaSunday vanoti kana hurumende yavaMugabe yakakwanisa kuwanda vanhu mabasa kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuramba huori havaone paine munhu angada kusiya nyika yake achinoshanda kunze kwaanozodzoka aine nhava izere mhepo.
Vachitaura pamhemberero dzekusvitsa kwavo makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa kumatopo nemugovera wadarika vaMugabe vakashora vanhu vanoenda kuAmerica kunotsvaga mabasa. Vakambotiwo vanotsigira chirongwa chemutungamiri weAmerica mutsva vaDonald Trump chekuti America ndeyezvizvarwa zveAmerica vakati vanhu vekuAmerica vane kodzero yekuchengetedza nyika yavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika taita hurukuro navaSunday pamusoro penyaya iyi.
Kutaura kwaMugabe ndinokugashira nekuti ndinonzwisisa kuti nepavasvika pamakore kutaura kwemunhu aroratidza kuti arasika havachaziva zvekuita nekuti vana vese vakabuda muZimbabwe vachienda kunotsvaga kurarama kunze kwenyika pamusana pekuti ivo nehurumende yavo vauraya nyika inonzi Zimbabwe hakusisina mabasa, maindustry akavharwa, mapurazi havakanyedira vanhu kuti tiri kutora mapurazi, vaitora mapurazi kwete kuti vagadzike vana veZimbabwe asi kuti ivo vatore mapurazi varimi nemhuri dzavo. Asi dzama dzedu dzakazara murukangarubwe, mumatombo, munzvimbo dzisingarimike. Asi ivo nemaminista zvavo ndo vakatora mapurazi ese ende vakatora mapurazi acho havasi kukwanisa kuvamanaja zvekuti haasi kukwana kupa vanhu mabasa. Saka ndinoona kuti ishoko rekutuka vanhu veZimbabwe sezvatinongona zvichiitwa nehurumende iyi kuti makadzinga vanhu nenyaya yekuti makauraya maindustries hakuna mabasa. Asi vana veZimbabwe vaakuenda kunotsvaga mabasa kunze kwenyika asi mwoya motanga kuvatuka kunzi vari kuendereche ikoko. Munyika ine 95% unemployment munhu anofunga here angatanga kutaura kuti hanzi vanhu vari kutsvaga chii kunze kwenyika? Vanhu vari kuenda kuvatsvaga mabasa zvo. Saka kutaura kwaMugabe kutaura kuya kuya kunopa ukasha zvekuti kana mwana weZimbabwe usiri kushatirwa nezviri kuitwa nezvanu PF nekutona vaMugabe hausi kucherekedza zviri kuitika munyika mako.
VaMugabe vakabatawo matanhari kutorwa nehurumende yavaTrump. Imiwo muri kuonawo sei dambudziko irori rekuburiswa kwevanhu vasina magwaro muAmerica?
Kuburiswa kwevanhu vasina magwaro muAmerica inyaya inongoshungurudza nekuti nyika inei kuvakwa kwayakaitwa yakatovakwa nevanhu vakauya muno vasina magwaro. Ivo mbuya vaTrump chaivo chaivo vakatobvawo kunana Scotland vachiuya kunosetila munomu ende vanhu vakawanda vese vakavaka nyika inei vanhu vakauya vasina mapepa. MaAfricans vakanotora June slavery vachifunda kunoku vakauya vasina mapepa vanhu vakaina unhapwa handiti. Saka tinoona kuti hapana munhu wese akauya akaita found nyika inei. Munhu wese anopinda muno asina magwaro otsvaka magwaro apinda muno. Saka inova rongo rakaipa kuti kana mukuru wenyika achitsanangura nyaya yadzeimmigration asvike pastage yekuti aakuisa ruvengo pakati pevanhu nemacommunities. I think ndo dambudziko guru ratiriona ipapo kuti mataurirwo anoitwa zvinhu navaTrump nematauriro aya ekuti vachena vakagara munongo vavenge munhu wese anouya asina ganda rakafanana neravo. Ipapo ndoone dambudziko isu hazvisi zvinhu zviri kushungurudza vanhu nenyaya yekuti ari kutaura chipanga kuhwe neimmigration policies asi inyaya yekuti matauriro aari kuita nemashoko avari kubudisa mashoko anopa ruvengo.
VaMugabe vakataurawo kuti vanotsigira chirongwa chavaDonald Trump chekuti America ndeyevanhu veAmerica, America for Americans.
Kutaura kwaMugabe kwanguva kutaura kwanguvakutaura kwemunhu asisaziva zvekuita nemunhu akauraya nyika yake asisaziva kuti odii.
La Promise Sunday vanoyechi zvarwa cheZimbabwe vari parunare kuOrlando kuFlorida muno maAmerica neStudio 7.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakataura nezuro mudare reCongress apo vakatura waro webudget ravo rekutanga. VaTrump vakati vari kuwedzera mari inopiwa bazi remauto nemari inoita madhora mabhiriyoni makumi mashanu nemana. Vakatiwo vachataura mamwe mazwi ekuti vanhu vange vachibatana munyika yeAmerica.
I am here tonight to deliver a message of unity and strength. And it is a message deeply delivered.
Nasi ndiri pano kuti nditaure manzwi anobva pasi pemoyo wangu ekukurudzira kubatana sezvo takatarisana nechikamu chitswa chekusimudzira America.
VaTrump vakaenderera mberi vachiti vakanga vasiri kufara nekuendeswa kwemabasa kunze kwenyika izvo vakati zvinofanira kugadziriswa.
For too long, we've watched our middle class shrink as we've exported our jobs and wealth to foreign countries. We've financed and built one global...
Kwenguva yakareba, tanga tichishanda kunze kwenyika yedu pasi rose, uko kwatakashandisa zviuru nezviuru zvemadhora. Ino, yave nguva yekuti tigadzirise zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika yedu. Tiri kuda kugadzirisa zvinhu kuitira kuti upenyu hwevana veAmerica huchengeteke. Tinoda kugadzirisa zvinhu kunzvimbo dzakadai seChicago, Baltimore neDetroit nedzimwewo nzvimbo munyika ino uko zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Tiri kuda kuona kuti tachengetedza miganhu yenyika yedu zvakasimbisisa kuitira kuti pasave nezvinhu zvakadai sezvinodhaka. Zvinobva kune dzimwe nyika zvicharamba zvichipinda munyika ino.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuGettysburg muAmerica, Dr. Chipo Dendere, vanoti mazwi emutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakataura muCongress aya ari kutambirwa zvakasiyana-siyana nevazhinji muAmerica, sezvo akakanga kari kekutanga vaTrump vachitaura pamberi pedare reCongress. Dr. Dendere vanoti zvizhinji zvinokwanisa kudzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika muAmerica, kunyanya panyaya yeutongo hwejechetere uwo vaTrump vakatsinhira kuti wakakosha. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Dendere.
Maoni rangu ndekuti zviripo zvinhu zvavakataura zvakangofana nezvavaitaura pakampeni yavo. Pavakataura ivo kuti makambani ava kuchengeta mabasa muAmerica, ndinoona sekunge vakawedzerera. Nekuti makambani akaita sana Intel vakagara vakataura zvinhu zvavakaudza President Trump even vaObama vachiri muofisi makore mashanu apfuura.
Mungati imi zvii zvakanyanya kukubatai pane zvakataura vaTrump tichitarisa kuti vainyanyotaura panyaya yekuti vachange vachishandisa mari zhinji kuti vagadzirise zvinhu imo muno muAmerica uyezve vachasimbaradza kuchengetedza miganhu yenyika yavo yeAmerica? Imi pane zvamakadzidza here pane izvo zvavakataura?
Chakanyanyisa kundibata ndechavakataura nenhau yeimmigration. Maone rangu ndekuti vanhu vazhinji vanogona kupokana nezvavakataura kana kuti nezvandichataura inini, asi ndinobvumirana navo kuti mitemo inotarisa nezvekuuya kwevanhu munyika ino inoda kuti tariswe, asi hazvireve izvo kuti vanhu vanga vachiuya pamusana peukama kana kuti hama dzavanadzo munomu vacharegedza kuuya kana kuti zvichava zvakavaomera. Asi kungoti mitemo yemunomu inomamirira zvakaita anoita kuti vanhu vazhinji vapedzisire vasisire mugwaro memutemo. Zvakafanira kuti munhu akauya kuno ari mwana wechikoro, kuti ave permanent resident machoices ake mashoma-shoma anofanirwa kusponswa nevari kushandira kana kuti kuchata nemaamerican. Saka maone rangu ndekuti zvinofanirwa kuti zvibve kuhurumende, zvive easier kuti vanhu vasapedzisire vave illegal munyika munomu.
Muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMaflas Muhlanganya wewe Studio 7 vari parunare muGettysburg kuPennsylvania muno muAmerica.
Vanoita zvemitambo mudunhu reManicaland vanoti vachaburitsa mitambo ine chekuita nekuipa kwemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. Izvi zviri kuitika apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Mutori wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Sangano reInstant Arts Ensemble rinoti mitambo yaro yose ichatsikiswa pamadhiski kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuiona vari mudzimba dzavo. Vaita ikariparire ndo vanotungamirira chikwata cheInstant Arts Ensemble. Vanoti vakabuda nemitambo yavo nechinangwa chekudzidzisa veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga munguva yesarudzo.
We are ready to produce even a disc every month. Chinangwa chechingoro chekuti tive tine mapeaceful elections. Muzimbabwe munhu ava aine exercise right yake yekuchuza kuti munhu atanoda political party iyi ndiyo yaada ane zvaanoziya nezvazvo. Iyo mapolitical parties ngavadzidze kunyenga vanhu. Ino kana uchida kupfimba musikana hausi kune musikana nedemo, handiti hausi kune musikana uchimupisira imba yake, handiti ka, asi une mashoko unoshandisa ekumunyenga, une mashoko unoshanda kusvika musikana wanzo kubvuma, handiti ka, kuti ini ndazokudwa tigarisani. Saka I think the scenario yekupfimbana kongwana nemusikana, that the same scenario infana chanzikana mapolitical parties.
Vakariparire vanoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kushambadzira zvavachazoitira vanhu vachavavhotera murunyararo pasina mhirizhonga inenge ichiitwa.
The political parties must tell us zvavari kubva zvakatirongera zviri mudishi ravo. Not for them kuti vatume vanhu vanorova vanhu vainsite violence vaite sei. So isu Eastern Arts Ensemble, we are beefed up with the work. Tine bumbiri remutemo ratakabvumirana riripo. Tine zvimwe zvinhu zvatakabvumirana futi on the international obligations. Zvinofanira kuramba zvichitedzerwa zvinhu izvozvo.
Vakariparire vanoti zvichange zvichiitika nezvimwe zvakaitika zvichange zviri mumitambo yose vachinyatsoongorora maitiro ezvemapato ezvematongerwo enyika anotyora kodzero dzevanhu. Sangano ravakariparire riri kushanda nePeace Building and Capacity Development Foundation iyo ichatsikisa mitambo iyi. VaAlexius Manyanda vanoshanda nePeace Building and Capacity Development Foundation. VaManyanda vanoti kubva musarudzo dzemuna 2000 mhirizhonga yakaramba ichingovapo, izvo zvinopa kuti vanhu varambe vachiyeuchidzwa nezvemaipiro emhirizhonga.
You know, since 2000 elections kwakaitika violence, and since that time kwaramba kuchingoita maviolence, kuchingoita violence election after election, kunenge kuchiita violence until, you know, late now we are seeing some kind of fading off of you know, election violence. Zvinoshatira violence ndezvekuti while communities can get polarized along, you know, political divide, ava ndevekwakati, it also cascades into splitting of, you know, families.
VaManyanda vanoti kunyarara kuripo hazvirevi kunaka kwezvinhu.
Iye zvino izvi you can actually feel in the community that tension is rising, and vanhu vakutanga kukandirana mawords asina kunaka, vakutanga kutaurirana zvimwe zvakasiyana-siyana. Leader angave leader, but ngave leader anochuzwa nevanhu kana kuti anodiwa nevanhu, kuti kana vanhu vasingamude ngavataure kuti hatisi kukuda, and vari free kutaura kuti hatisi kukuda.
MDC inotungamirwa navamogentsvangirai inogaro chema nenyaya yekushungurudzwa nevezano PF vazhinji vachikuvadzwa, vamwe kushaya pamwe nekurasikirwa nemisha midziyo mumhirizhonga inouya nesarudzo. VaTrevor Saruwaka ndivo mutauriri weMDCT kuManicaland. VaSaruwaka vanoti mitambo iyi inosungirwa kuitwa mumatunhu ose munyika kuitira kuti vanhu vazive kuipa kwemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Tinotenda Loidam. Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemashoko avamugabe ekuti vanhu havafaniri kubuda munyika vachinogara kunze kwenyika kwakaita sekunana America.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichitumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Iko zvino tochimbotarisa musoro enhau.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba navana mukoti.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vopiwa mubayiro neAmnesty International.
Tabatashuka kumagume churongwa chedu. Anokuone kai, ndini wenyu Jonga Kandemi, rindri mu Washington DC.
Nenu wenyu, Blessing Zulu nchiti murari zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina, ntungamiri Nkomo munhau dzeChindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazinye ngombimbitho 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
like imali ze lokam ama grades abanye bethu was still getting imali ama junior nieces. I problem esilayo njengamanje even ama selections ayenzwa ema school of nursing ethu uzabona ukuthi into eziningi ziyenzwa ngabantu abangaso amanesi, maybe odokotela labantu be-HR.
Abongi bathi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zabo kanye lezabo dokotela kuqedwe ukukhalala umsebenzi kwabo osokubangele inhlupho kuZulu. Inkuthazo le iza abongi ababelethisa abantu labo besithi sebekhalele umsebenzi. Inhlanganiso ye-Amnesty International isiphe umnumzana iTaitsamara isicoco sokuba ngomunye wabantu abaphatheke kabanzi emkhankasweni wokulwela amalungelo oluntu. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethula umbiko wakhe oqakathekileyo okwakuqala edale leCongress lapho akhuthaze khona ukumanyana lokusebenzelana ndawonye kukaZulu weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Amnesty International isiphe umnumzana iTaitsamara isicoco sokuba ngomunye wabantu abaphatheke kabanzi emkhankasweni wokulwela amalungelo oluntu owe Lifetime Achievement Award engakanyamalali eminyakeni emibili edluleyo. UTsamara wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacophi kumbe abasekeli bebandla leZANU-PF mhlaka 9 ngenyanga kaMbimbitho ngo-2015. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi wayangaphi lokuthi usaphila na. I-Amnesty International ithi uTsamara liqhawe mpela ebelilwela amalungelo oluntu lingela kwesaba. Sixhume omunye owayevame ukutshengisela lo Tsamara besola umbuso kamongameli Robert Mugabe e-Africa Unity Square eHarare, umnumzana Charles Nyoni.
Into ethabisayo kakhulu le etshengisa ukuthi i-Amnesty International layo ilandela indlela eyahanjwa ngu-Itaitsamara eyokomsebenzi awuqalisayo lapha eZimbabwe. Njalo nje sibona ukuthi i-citizen movement esikhona kathesi lapha eZimbabwe yaqalwa ngu-Itaitsamara, yiyo kathesi esilokhu isiqhutsha phambili umsebenzi lo awutshiyayo. So into ethabisayo kakhulu le kithi njengabangani bakhe ekusitshengisela ukuthi nje njengoba sesifika nje ukukhumbula iminyaka emibili elokhu ethunjiwe kanye le-Amnesty International ibambelana lathi nokukhumbula ngokumupha le i-Lifetime Award.
Lapha angaba ukhona yena uTsamara kumbe uyaphila kumbe sowatshona, ubona ngani uzwa njani nxa ebona enanzwa ngalindlela ekhangela njalo ebona umzabalazo oyenziwa ngabantwana beZimbabwe?
Bona sibili engumuntu othabileyo, othabayo kakhulu, njalo engumuntu ojabulayo ukuthi umntakaZulu sowalandile inkuthazo yakhe yokuthi asukume azilwele inkululeko yakhe kuhulumende lo ohlukuluza abantwana beZimbabwe. Njalo kanye lokukhunjulwa akwenziwe yi-Amnesty International yinto emthabisayo kakhulu lapha akhona eyokutshengisela ukuthi umsebenzi wakhe kanye nempilo yakhe ayiphongukuphelanga nje ukuphelela mahhala kodwa nalabo labo abayiqakathekisayo lalaba abayilandelayo.
Umnewabo uPatson Tsamara uthi wenza ifilimu ngo-Itai Tsamara. Kutshoni kumpilo kaTsamara le msebenzi yakhe lokho?
Kutshengisa nje egcekeni ukuthi ibizo kumbe igama lika-Itai Tsamara ayiso nje singathi ngesilungu i-ordinary bizo. Selisiba ibizo kumbe igama eliselifanana namabizo ayuPatrick Khuluma sebesikhuluma amagama amakhulu afanana nabo-Nelson Mandela. Yikho lapho esingakhuluma khona igama lika-Itai Tsamara. Lokho okutshengisayo ukuthi ifilimu le eyenziwa ngumnawakhe uPatrick Tsamara kanye bebambelana nabangani bakhe into eqakathekisa umsebenzi omkhulu owaqaliswayo ngu-Itai Tsamara osuphuthwa nje ngabantwana bakaZimbabwe.
Umnumzana Charles Nyoni wayesebenza kakhulu lo mnumzana Itai Tsamara betshengisela e-Africa Unity Square besola umbuso kamongameli Mugabe. Abongila bongikazi namhla bakhuthaze uhulumende ukuthi alungisise izikhalazo zabo kanye lezabo dokotela ngokuphangisa ukuze babuyele emsebenzini kuqedwe inhlupho esezibhekane lezigulane ezibhedlela zikahulumende. Abongila bodokotela sebelamaviki amabili bekhalale umsebenzi bekhala ngeholo lokunye okuthiyeneyo. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo sabongi siza ngesikhathi izigaba eziningi zezibhedlela ezinkulu zikahulumende ezivalisa esechithungwiza leHarare Central Hospitals ziqhubeka zivalwa ngoba bengekho abangasiza izigulane. Abongi laba abaqale ukukhalala umsebenzi ngolwesibili bathi balezikhalazo eziningi eseziliminyaka emibili zilokhe zingakalungisiswa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Dongo utshela intatheli zindaba ukuba okunye kwabakhonona ngakho ludaba lwebhonasi kanye lokusilela kwempahla lemichina yokusebenzisa.
Digitalisa ministry tirikuona sokunge inotiona sevanhu vari pasi chaiwo chainotitarisira pasi isu sana mukoti
ndopatirikuinakhangela sibona avogaja rezempilakahle vesikhangelela phansi kakhulu thina avomongi thina sithi sokwanele silabomongi abafunde kakhulu abanamadigri ama-masters nama-PhD abangenelisa ukuziphatha lezo izikhundla zaphezulu siyazifuna lathi.
Okusekelwe ngabongi abakhulumisane lalomsakazo abangathandanga ukubethwa ngamagama
like imali ze locum ama grades abanye bethu were still getting imali ama junior nurses i problem esilayo njengamanje even ama selections ayenzwa ema school of nursing ethu uzabona ukuthi into eziningi ziyenzwa ngabantu abangaso ama nurses maybe odokotela labantu be HR thina njengama nurses abasi involved.
Wakubeka sobala ukuba abasoke babuyela emsebenzini izikhalazo zabo zingakalungisiswa okubalisa udaba lwamabonus hatshi amastanda njengalokho okuthiwo nguhulumende.
Into esiyifunayo ukuthi uhulumende esiyenzele singakayi emsebenzini ukuthi okokuqala basinike ibonus yethu. Bona bafuna ukusinika ama-stands instead of ibonus. Thina sithi hayi ama-stands asiwafuni, sifuna ibonus.
Kwasekelwa ngomunye njalo wabongi laye ongathandanga ukubethwa ngegama.
Last year bayenze demolition ama houses, so bazasinika ngapi? What about 2019 2020? Bazasinika futhi ama stands, so laba we are confused. Sifuni imali ibonus ebozi ibonus lay siyenza ibudget ukuthi nxa ingabuya siyabhadala ama school fees, sibhadale ama exam fee abantwana, sithunyezele abadala emakhaya.
Ukhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa lapho beselapha izigulane.
Sila ama gloves, ama syringe, ama drugs okunika abagulayo. So lapha sicanga ukuthi nxa singaqhubeka phambili ukusebenza abagulayo bazafa. So lapha sesitshenza ukuthi i-government isincede lama resources lawo ukuxhasa ama drugs, ama gloves, ama syringes.
Ngakuhlangothi lwabodokotela abenhlanganiso ebamelayo eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi odokotela bemba phansi ukuba abasoke baphindela emsebenzini kungakalungiswa abahlezi bekhala ngakho. Umkhokheli wale inhlanganiso uDr. Edgar Munatsi uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukulungisisa inhlupho zabo. Kwagcizelelwa ngumeli wesigaba seBhinga North edale lePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda otshengisa ukukhathazeka ngalokhu kwenza kukahulumende.
Uminister ubona we-health kuleli lizwe ukhanya ngani yindoda eleleyo, yindoda engasukumeli phezulu ukuthi ilungisise izinto. Siyabona umumo kathesi kuminister of health ukuthi kuminjani, amadokotela aku-strike, abantu bayafa ezibhedlela, akula mali enikwayo kuministry of health.
Kungamaviki amabili odokotela laba beqala ukukhalala umsebenzi kungekho okubonakalayo okwenziwa nguhulumende ukulungisisa le nkinga. Kungalesi sizathu abenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission bekhuthaza ukuba kuxoxisanwe ngesiphangiphangi ukulondoloza impila kahle kaZulu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje abongi abasebenza kugatsha lokubelethisa omama esibhedlela seParirenyatwa eHarare labo bakhalale umsebenzi namuhla bekhala ngeholo kanye lokwandelwa ngumsebenzi. Abongi laba babambana labodokotela labongi besibhedlela zikahulumende abaqale ukukhalala umsebenzi kumaviki amabili edluleyo. Embikweni abawethu lenamuhla, abongi ababelethisa omama laba bathe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela sebesondelwa kakhulu ngumsebenzi osokusenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo ngemfanelo. Ngalokho bathi labo sebemile ukusebenza. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi ababelethisa omama kwezinye izibhedlela zikahulumende labo balakho ukukhalala umsebenzi njengabe Parirenyatwa. Sixoxele umfundisi uSeni Sibanda yena othi uhulumende kumele elungisise udaba lolu ngokuphangisa izigulane zingakafi mahlayana ngobunengi ezibhedlela.
Indaba le ibuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sikhangela imali evela ikhona kathesi eZimbabwe sikhangela ukuthi uhulumende ubeqakethekisa izinto ezinjani. Siyananzelela ukuthi ukuhamba kwamongameli esiya ngaphandle ethatha ikhefu uhambe le mali enengi kakhulu, njalo siyananzelela ukuthi kulenhlangothi zikahulumende ezifanana njengenhlangothi ezabalaba abacuphi, inhlangothi ezisebenza ngaphansi kwe-ofisi yakhe yena upresident, sinanzelele njalo ukuthi kuba khona ngathi ama-ministries inhlangothi zikahulumende ezinye zokuthi nxa uzikhangele uyabona ukuthi azincedi lutho, kodwa imali yonke iya khona ngale. Ikanti lo umsebenzi okumele wenziwe ukwenzela ukuthi isizwe sethu sibe labantu abaphila ababa lempilo enhle abakwanisa ukwelatshwa nxa begula okukhona khona esisekelweni sombuso weZimbabwe. Sinanzelela ukuthi uhulumende kalandaba lakho kutshandiva. Ngakho lo nguhulumende obambe abantu beZimbabwe ngesandla esibuhlungu kakhulu. Kukhanya ngani ukukhala kwabantu lokudubeka kwabantu kalandaba lakho.
Ungathi kuphazamisa njani ezempilakahle ikakhulu izigulane ukukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi lokho?
Singananzelela ukuthi vele khona odokotela abaneli ababaningi kakhulu, odokotela okumele ukuthi bebe khona ngoba nxa sikhangela abakwaziyo bathi khona kulodokotela oyedwa ebantwini abayi-250,000, ikanti khona kumele ukuthi odokotela engxenye kube lodokotela oyedwa ebantwini abayi-10,000. Manje nxa khona sebekhalala imisebenzi kutho ukuthi vele hhayi sokungena ingozi, abantu abaningi baza kufa ezibhedlela ngenxa yokuthi kuyabe kungasela abantu ababakhangelayo. Siyakwazi ukuthi siphakathi komumo wokuthi akulala mithi ezibhedlela zakhona. Nxa labo dokotela sebekhalele futhi kutho ukuthi hhayi ingozi esikhona izi abantu abaningi baza kufa lapha eZimbabwe.
Umfundisi uSeni Sibanda obekhuluma leStudio 7 ekoBulawayo. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo izolo ntambama okwakuqala edale leCongress khonapha esikodlweni iWashington DC lapho akhuthaze khona ukumanyana lokusebenzelana ndawonye kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla lezombusazwe.
We are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms. I am here
tonight. Ngilapha namhlanje ukuzokwethula umbiko oqhakathekileyo wokubambana lokusebenza ndawonye ovela enhlizweni yami.
UTrump uthe wethula umbiko lo uvela enhlizweni yakhe.
At the same time, my administration has answered the pleas of the American people for immigration enforcement and border security.
Sasifikile isikhathi sokulalela izikhalazo zezizalwane zeMelika zokuthi kuqiniswe imithetho ephathelene labo kuza lezomvikela. Ngale indlela kuzakhokhelela ekukhuphukiseni iholo lezizalwane zakuleli. Sifuna abantu beMelika babuyele esimeni sabo sokututhuka okungeke kwenzakala nxa kungalandelwa imithetho.
Uqhubeke wathi isikhathi sesiside elokhe ebona isigaba sabantu abahola imali ephansi bebhekane lenhlupho eziningi lona ilizwe leMelika lisisa imisebenzi kwamanye amazwe linganaki izizalwane zalo.
For too long, we've watched our middle class shrink as we've exported our jobs and
isikhathi sesiside silokhe sibona isigaba sabangatholi iholo elikhulu abemegiklasi bebhekane lenhlupho thina njengelizwe sisisa imisebenzi kwamanye amazwe singanaki izizalwane zakuleli.
Wokuhlaziya amazwi kamnumzana Trump, uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla leMDCT khonapha eMelika.
Ngezinye indlela singathi sibone utshintsho oluthize from i-campaign rhetoric, so to speak, indlela akhambe ngayo uTrump langendlela aziprezente ngayo izolo. Izolo uziprezente more in a more presidential njengomongameli. So ngathi ngendlela eziningi abantu izizalwane zelaya America eziningi I'm sure zijabulile mazizwa indlela uTrump akhuluma ngayo ekuthina thuthukise i-America versus.
Umongameli Trump uphinde wathi ukhangelele ukunquma usizo lokunikeza amanye amazwe imali. Lokhu kungaba kuyinto ezosiza umphakathini kweleMelika na, njalo kusazothinta ukudlwelwana okukhona phakathi okweZimbabwe leMelika na?
Yeah, well, the truth of the matter ukuthi kumele sinanzelele ukuthi uTrump wawina i-election ngokwenza ama-promise afana lalawo ku-electorate. I mean, mawuyibhekisisa into yakhona ile sense ngoba akulangqondo ukuthi i-America ispende izimali ezifana la-whole 5 trillion ngezimpi ezenzakala e-Middle East and all that. I-Zimbabwe has always been under ama-sanctions from kudala, even though siyazi ukuthi USAID and namanye ama-organization awe-government, they've been helping American government organizations for humanitarian purposes. So, ubuhlungu ukuthi sizuTrump ethi ufuna utanqume usizo olufana lalolo. Ngakho I think angiboni ukuthi though most of ukuthi kuzo-affecta kakhulu ngoba kulama-philanthropists amaningi la e-America who are able to continue benikeza usizo kulabo abaludingayo ngaphandle njengabantu baseZimbabwe.
Yini umbono wakho mayelana ngesifiso sikamongameli Trump sokujikisa i-Obama clan?
Mina ngokwami ngibona ungathi into engekho right le afuna ukuyenza ngoba ekuqaleni laba bantu the reason benida i-Obama clan ukuthi abayenelisi ukuthi bathenge insurance from market from ama-insurance companies, i-healthcare insurance yabo.
I-policy ekamongameli Trump exoxisana ngendaba zama-Muslim njalo abantu abadabukela amanye amazwe ingathinta inotho kwelemelika na?
Ye, kakhulu ngoba kumele sinanzelele ukuthi i-America ayi-exist in isolation in a bubble.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Umanyano amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho olukhululekileyo National Election Reform Agenda INERA uthi amalunga awo azatshengisela ezitalateni mhla ka-22 kulinyanga esola imizamo kahulumende yokwemuka iUnited Nations uhlelo lokudinga imitshina ezasetshenziswa ekubhaliseni abantu abalelungelo lokuvota e-biometric voter registration kits. Ugatsha lwe-UNDP yilo olwalukhokhela lolu hlelo lusebenzelana lohulumende, kodwa uhulumende usuke wasusa i-UNDP wazisa ukuthi sezasebenza yedwa kulolu hlelo. Lokho kusolo kakhulu ngamabandla aphikisayo wona athi injongo kahulumende ikuzama ukuqilibezela kukhetho oluzayo. Amalunga enera agoqela ibandla le-MDCT iTransform Zimbabwe lamanye. Inkampani yamandla kagetsi iZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi izakwakha isitishi sokugcinela ugetsi kobulawayo emzini weCowdery Park kusiyaphela lonyaka. Kubika unompumelelo moyo.
Obona ngobudlelwano bale inkampani kahulumende eyeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company, unkosazana Priska Uthethe ugcizelele okukhulunywe ngumqondisi wenkampani yakhe umanjinela uJulian Chinembiri othe sebeqalile amalungiselelo okwakha isitishi seCowdery Park.
IZTTDC ilohlelo lokwakha isubstation eCowdery Park. iCowdery Park substation le izanceda abantu abakha izindlu zabo kakutsha eCowdery Park lezinye indawo eziqaqele eCowdery Park ukuthi kube lula ukuthi bathole ugetsi. Abaningi abahlala endaweni lezi abalagetsi ngoba asila indawo enkulu, isubstation esilayo ayenelisi.
Ethi injongo yabo ukuthi umuntu wonke athole amandla kagetsi kunye lezinye izakhiwo eziqaqele ilokitshi leCowdery Park
ukuthi inike bonke abantu abasendaweni ugetsi. So isubstation yethu le izasinceda thina njengeZTTDC ukuthi sinike abacustomer ethu amagetsi eduzane. Sikhangele ukuthi umnyaka usiyaphela oka 2017 abantu beCowdery Park lendawo eziqaqele iCowdery Park bebe sebekwanisa ukuthi labo bahambe emahofisi nethu baye applya ukuthi bathole amagetsi.
Unkosazana Uthethe utsho la mazwi ekuvulweni okusemthethweni komhlangano wamankampani agaya amandla kagetsi emazweni angasezansi e-Afrika jikelele owe-Southern Africa Power Pool SAP oqale izolo kobulawayo uphela kusasa.
Umhlangano lo sithi wona i-48th Southern African Power Pool Meetings. Umhlangano lo uleta inkampani zonke zamagetsi ezise Southern Africa. Inkulumo ezikhona la zikhangele ukuthi thina njenge Southern Africa kuyini esingakwenza ukuthi sincedise ukuthi abantu abahlala emazweni ethu ahlukeneyo bakwanise ukuthola amagetsi ngendlela ezilula njalo amagetsi echipile engabadureli.
Evula lo umhlangano we-SAP lamuhla owamachumi amane lasichiya ngalombili umphathintambo wezamandla kagetsi uDokotela Samuel Undenge uthe kuyajabulisa ukubona amakampani ezansi e-Afrika ehlangana ekhulumisana evumelana ngokutholisa uzulu amandla kagetsi okufanayo njalo ngentengo ephansi noma amandla kagetsi esilela njalo edula ukugaya. Amankampani aweChina lawo ayaphatheka kulo umhlangano ngenjongo yokudinga amathuba amahle kanye lokusebenzelana lamankampani awezansi e-Afrika. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Iziphathamandla zakwele South Africa zibikwa seziqalisile ukungena emankampanini zidinga abokuza abangela maphepha kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza oluqhamuke kumalanga ambalwa edluleyo. Lanxa bekuke kwaba lencwadi kwesinye isikolo ebisithi abantwana abangela maphepha labo bazaxotshwa, uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele iStudio 7 ukuthi emhlanganweni abawenze izolo lomphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Malusi Gigaba uthe leli nyathelo kaliseyi kuthathwa.
Yebo, kunjalo. Siyakhumbula ukuthi ngeviki eliphelileyo kulezitolo ezakoSpar okungene khona abasebenzi bakahulumeni abe-immigration bekhangela abantu abasebenza khona ukuthi basebenzisa amaphepha asemthethweni kubangekho emthethweni. Bakhona abantu ababotshiweyo loba ngilalo kade sinani labo, kodwa babotshiwe bebotshela ukuthi balamaphepha kumbe abalamaphepha asemthethweni. Njalo uhulumeni uzama ukuthi aqinise umthetho lowo okuthi-ke i-60% kube izizalwane zase-South Africa ezisebenzela ikampani. Kanti-ke lukhona futhi uhlelo abalwenza kakhulu ngasedolobheni lasePitoli, lapho abangenela khona amakampani amashop ukuthi abantu abakhonapho abanikazi bawo kambe bale mvumo yini ukuthi babe nazo lezi zitolo esingathi ngolwasemzini ama-licenses of operator isitolo. So luhlelo olukhona abantu abalufakileyo. Nxa khonapho behamba-ke bekhangela ama-licenses lawo bese bekhangela nabasebenzi abasebenza khona ukuthi balamaphepha aqondileyo.
Ezikolo-ke khona kunjani?
Ezikolo ngomvulo ebusuku ntambama sike saba layo umphathi ntambo wezangaphakathi ubaba uGigaba wakuphika kule ncwadi le eke yaphuma ihamba ku-social media ukuthi abantwana abangela maphepha akumelanga babe sesikolo.
Wona umumo unjani? Ukufuthelana lokhu kukhona na?
Ukufuthelana kukhona, kanti okunye futhi lezi gangi lazo sezithatha-ke sezingenela phakathi, zibe sezicatha ngokuthi kumele kuxotshwe abangayisibo balapha kathi bona besenza ubugebengu, ngoba sibonile laphana e-Egypt Town lapho uduze leGoli khona. Bengena emafemini betshontsha izinto zabantu labo ababuya ngaphandle. So-ke yikho lapho okuhlupha khona lobugebengu sobungenile phakathi.
UMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Liyakhuphuka izinga lamalungiselelo emidlalo yalo nyaka e-Castle Lager Premier Soccer League, kubika uJoseph Njanji.
Amaqembu omdlalo wenguqu adlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League asecolisisa amalungiselelo okukhetha abadlali abazawamela kumidlalo yalo nyaka, yona ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni kwenyanga kamabasa. Njalo namhla ekuseni iqembu le-Chicken Inn linqobele abantu Rovers nge-3 kanya emdlalweni wokuzwana amandla odlalelwe enkundleni yeluveve. Iqembu le-Chicken Inn yilo eliphakamise isicoco ngomnyaka ka-2015, kodwa nyakenye liphutshe imidlalo yalo liphakathi laphakathi kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba lithengise abadlali abambalwa, ikanti lo mqeqetshi uJoey Antipas wayasebenzela elizweni le-South Africa ngemva kokuphatheka kwalo kwimidlalo ye-African Champions League. Umqeqetshi wabonozinti weqembu leli uJulius Ndlovu uthi lo nyaka bakhangelele ukuqhuba ngcono njengoba bengalahlekelwanga ngabadlali ekupheleni kwanyakenye.
Ngathi 80% of the players so are returning from last year, 10% players from the juniors, then 10% players coming from other teams. Chicken Liacho is a big brand, big team, of which 2017 we are there to fight for honors.
Ngakwelinye icele, iqembu lebantu Rovers like lahlala iminyaka ethile lisenkangala lidlala kusigaba sikaDivision 1 ngemva kokuba lihluleke ukuhlala ku-PSL okwemihla emibili eminyakeni edlileyo. Umqeqeshi u-Agent Sawo uthi noma kanjani lo nyaka iqembu lebantu Rovers lizasinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu, loba nje lizaqhubekisela phambili umkhuba walo wokudlalisa abadlali abasakhulayo.
Ngamalungiselelo lethu ahamba kahle, I would say sesikuviki esihlanu in terms of pre-season. Sesidlalela ama Premier League teams ayi-2. ivele ipolicy ye club yena leyo ukuthi sipromote ama players abafana abancane ukuthi bathole iplatform yena leyo ukuthi balokhu sibadlale. Ibantu Rovers come 2017 were here to compete and stay.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke
ihlanganiso ye Premier Soccer League la yoku
7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.